simplex.
Where are you, Mulagani? Umtateni. Rufu. Rufu. Stay cool like a fish in a deep pool. What you try to do? Step in a me shoe. Do what you do. Kill you and you and you, little fool. Kano kandi yitira mufuruku. Chamba jibu bubu. Chemutu sururu. Tuko na kuwa pisa kunge ndudu. Wacha tanga wachirite kutikudum gudum. Kwenye simu wajini mbuti. Sivuta kungwarisa kutwa fura mfuzi. Ukanga mwakuti ni chuko zvirikunzi. Kara uye muma woko me mfuzi. Marefri eslagi achiriza pitu. Wavura deya unge chicharitu. Oh, zvirepo zvekusimbisa nazve maapetitu. Muchiti munopedza basa njitu. Ndokuto uya kwemutanditi. Tauya kuzomisa mabanditi. Guri retopera musina kana hiti. Anditi munotamba nemajiti. Tinoloka ma street. Muka manyani sumuno putika diti. Anditi ndimi maka